Vachipara urongwa wavo wemonetary policy, gavana wereserve bank of Zimbabwe RBZ vajohn Mangudya vati kuti izvi zvitange kuitika mari yese yereal time gross settlement kana kuti RTGS nemabond notes iri mumabhanga yave kutorwa semaRTGS dollars, uye mari iyi ndiyo ichange yave kuchinjwa nemadhora ekuamerica kana dzimwe mari dzekunze. Vati mari iyi ndiyo ichange yave kushandiswa kutenga mari yekunze pamusika wemumabhanga kana kuti interbank foreign exchange market. Vamanguja vati bhanga ravo ratora matano ekuti mutengo wemari yekunze hausi kuzokwira zvakanyanya, uyewo vati vachange vachiongorora kuti mabhanga ari kutenga nekutengesa mari yekunze zviri pamutemo. Vatiwo veruzhinji vachange vave kukwanisa kutengesa mari yavo yekunze mumabhanga pachena. Vatiwo vaya vanotumirwa mari kana kutambira mari kubva kunze vacharamba vachipiwa mari dzavo ari madhora ekuamerica. Vamanguja vati vanoona sekuti matano avatora achabvisa mutsika mutema wemari kuderedza mutengo wemari yekunze, izvo vati zvichaderedza mitengo yezvinhu munyika. Vatiwo izvi ndozvange zviri kudiwa nevemabhizimisi.
Manifesta zvino zvati kumeizvo kuti zviitike nekuti panga painonzi transparency market based economy, that's what we are doing throughout the world.
Muzvi nabhizimisi vaoswald dina vaudza studio 7 kuti zvaitwa navamanguja ndizvo zvavange vakatarisira sezvo zvange zviri pachena kuti uremu hwemabond notes hauenderani neuremu hwemadhora ekuamerica.
Kana patongoita kuti pane mari ine exchange rate yakasiyana neyanga ichitaura, tinotorova kuti taakushandisa mari yako zvemaRTGS ndozvapo. And izvozvo isusu sekuona kwese zvinhu zvanga zvanoonekwa kuita, nokuti izvo kubva nguva yose yatanga tichizviita izvi kunze uku zvaitotaridza kuti mari hadzina kufanana. Izvi ndosaka pakazoitwa mutemo, ende mutemo uyo waitaridza kuti izvo kusasiyana kwakaita mari ikoko ngatichiita kuti tiite zvinge zviri official, ende ndozviripo.
Asi vati pane mamwe matanho anofanira kutorwa nehurumende kuti zvinhu zvinatsofamba zvakanaka munyaya dzemabhizimisi.
Nyaya yemasurrender requirement, mari yavanobatira maexporters dai vambodini vatsukunyudza, tazviona kuti vamboda kuedza asi havana kuzosvika padaita riko, nokuti maexporters ari kuunza mari hurumende ichiri kubata 50%, vamwe 80% yavari kuchengeta, vamwe 55% yavari kuchengeta. Tiri kutarisira kuti kana vadaro vavachiisa ruling exchange rate kumari yavanenge vadini vabata yacho iva kushandiswa kune zvinoda kushandiswa sokuna.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vapersistence Gwanyanya vaudza studio 7 kuti danho ratorwa neRBZ rakanaka chose, uye zvinogona kuti nyika iwane mari yekunze yakawanda.
Saka zvaitwa izvi zvokuti vane mari ngavauye vatengese mari dzavo, zvinhu zvakanaka chaizvo, nokuti vane mari vanobva vaonawo mari yakafanira pamari yavo yekunze. Saka izvi zvinoita kuti mari dzekunze dzimwe dzakavanda munyika umo dzisingagoni kuinda kumabhanga dzichitanga kuuya kumabhanga. Kana dzauya kumabhanga dzinouyawo neuwandu.
Asi vati RBZ inofanira kushanda zvakanyanya kudzivirira zvipingaidzo zvinogona kumuka apo matanho aya anotanga kushanda.
Hongu zvingatanga sekuti neseti yokutanga, asi kumberi kunoenda kuona kwangu ini ndinoona sekuti zvichagona kudzikamisa rate, zvichagona kuti nyaya dzemari dzenyika idzi dambudziko ranga rapo rekuti mari dzaakuchinjwa pamusika mutema ritange kuderera tichienda mberi ikoko, nokuti nyika ino ine mari yetu dzekwenyika yakawanda.
Vamanguja vati vemakambani vakawanda vange vari kutenga mari yekunze pamukoto kuitira kuti vakwanise kutenga zvinhu, uye vange vari kutengesa zvinhu izvi nemitengo yakakwira zvakanyanya. Pari zvino dhora rimwe rekuamerica rinokosha mabond notes mana kana kudarika pamukoto. Vamanguja vati vanoona sekuti matanho avatora achaderedza mutengo uyu zvakanyanya, uye kana izvi zvaitika mitengo yezvinhu ichadzikira. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.